vachitaura ane Studio 7 vanoona nezvemabasa musangano reneki varaimondi yekeye vatidonzore kushanyira butswanandi rekutsvaga unyanzvi hwokurwisana nechirwere chemukondombera.
Tswanai akatanga iri mberi pane zvimwe zvirongwa zvavari kuita kuti vakatizoona mamwe emaprogramu avo ari kuita zviri nani kuti chii chatingatidza chavada kuona chii chavakatadza chatisingafaniri kudzokorora.
Botswana ndiyo nyika yekutanga ichiri kubudirira pasi rose kukwanisa kudzikisa uwandu hwevana vanotapurirwa chirwere cheHIV kubva kuna vana amai. Izvi zvakaita kuti ipihwe mubayiro kana kuti Silver Award nesangano reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization. Pasi rose nyika 15 chete ndidzo dzakakwanisa kupedza dambudziko rekutapurirwa kwechirwere kubva kuna amai kuenda kuvana. Muna 1999 apo Botswana yainge iine vanhu vanotapurirwa chirwere cheHIV vanosvika zvikamu 30 kubva muzana. Nyika iyi yakabva yatanga urongwa hwokurwisa chirwere ichi. Vaike vatendeki iri kutarisira kudzidza zvakawanda kubva kuBotswana.
Tava nemakore anokwana iwo anopfuura 30 years tichipa vanhu mushonga watingatiwo maARVs. Vanhu vazhinji vari kurarama neutachiona uyezve vachimwa mapiritsi vaakuwanikwa vane dambudziko remanani communicable disease. Saka kazhinji kacho vaakuwanikwa vane diabetes, vari kuwanikwa vane hypertension, mabp avanenge akakwira. Vamwe wacho vari kuita magomararo, vari kuita makensa akasiyana siyana. Saka tikuona kuti zvinhu zvinongoenderana kuti tivandudze basa redu ratiri kuita senational AIDS council kuti tione kuti tisatarisa munhu semunhu ane dambudziko reHIV chete, asi kuti titarise munhu semunhu uyezve anogona kuita zvimwe zvirwere ende kuti tikwanise kuti tinge tichibatsira.
Ti hurumende ine zvikwanisiro here zvekuti irwisane neutachiona uhwu sezviri kuitika muBotswana? Vaike vanopindura.
Zvikwanisiro zvinotsvakwa. Utano hutano. Mungamusi makazowana mari inokwana, asi kana mukaziva kuti muruda kuiti munotsvaka zvezvibatiso kwanisiro.
Asi mumwe anorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV uye vakavamba sangano rinobatsira vanorarama neHIV and AIDS reReverend Maxwell and Friends Foundation Reverend Maxwell Kapachao vati kushayikwa kwezvikwanisiro munyika ndiko kuchaita kuti neki itadze kubudirira mukutevera matsimba eBotswana.
Zimbabwe takamiririrwa nebandiko reNational AIDS Council. Hongu hapana chinotadzisa kuti tiite nhasi tisvike pachimiro chaita Botswana. Hakuna chingatitadzisa zvachose kana tiri vekuda kudzidza. Asi mukubata nemukufamba kunenge kuchiitika zvakadaro uyezve nechimiro chatinacho nhasi nemamiriro enyika neupfumi hwenyika zvinotora kuti netsei hongu shungu dzinenge dziripo, asi zvikwanisiro pamwe pacho zvinogona kutidzosera nekuti rambira.
Vanoti kutiza kuri kuita vana mukoti nevamwe vashandi vezveutano munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kuri kudzosera kumashure urongwa hwekurwisana nedenda reHIV and AIDS. Mukuru mubazi rezvekurwisa denda reHIV and AIDS musangano reBotswana National AIDS and Health Promotion Agency Mai Elizabeth Kuku vati vane chivimbo chekuti kushanya kweneki kuchabatsira sangano iri.
Kune zvimwe zvirongwa zvekuti vari kuzviita zvinonwisa mvura seZimbabwe, kunyanya chirongwa cheDreams icho chiri kuratidza kuti chiri kufambiswa zvakanaka. Pane mamwe maprograms avakatotora kuti ashandiswe munyika.
MuZimbabwe, dunhu reMatebeleni and South ndiro rine uwandu hwevanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere cheHIV, vanova zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 17%. Dunhu iri riri kumuganhu weSouth Africa neBotswana. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndine Shingirai Madondo.